nhamo kana matambudziko ezvikwata izvi. Rega ndigadzirise pane nyaya yekuti war veterans veterans of the liberation struggle. Iyayo mashoko maviri akasiyana, asi mukusanzwisisa kwakanaka vanhu vanogona kufunga kuti ishoko rimwe chete rinoreva chimwe chete. Kana tichiti veterans of the liberation struggle, tiri kutaura vanhu vakave nechekuita nekufamba kwechimurenga chakasunungura nyika ino. Vanogona kunge vari madetainees, vanogona kunge vari macollaborators, vanogona kunge vari mawar veterans. Veterans of the liberation struggle, mune macategories kana kuti zvikamu kana mapoka. Rimwe boka roita remawar veterans, rimwe boka roita remawar collaborators, rimwe boka roita rematemiaristic. Saka vanhu ivavo zvichemo zvavo nemanikidzo dzavo hadzina kufanana, zvakasiyana. Even participation yavo vaishanda chinhu chimwe chete nenzira dzakasiyana. Saka havasi same category, vane makategori akasiyana.
Chii chiri kupa kuti musangoite musangano mukuru mumwe chete makabatana mese muchitaura zvichemo zvenyu kuna vamunangagwa?
Tinotyira kuti vakasangana nemutungamiriri wenyika vari pamwe chete, panopedzisira dzimwe nguva padominator zvine chekuita neboka rimwe chete. Saka for this reason yekuti vamwe nevamwe vanoda kuti zvavanofunga zvinyatsotesenurwa zvakanaka, tichaita kuti mawar veterans vanosangana nemutungamiriri vari vega, mawar collaborators vari vega, madetainees nemarestricts vari vega. Asi vanhu ivava vanhu vari muimba imwe chete nemipanda yakasiyana.
Ko, tichitarisawo chimwe chichemo chandiri kunzwa kubva kumawar veterans vandiri kumbotaura navo, vari kuti vazhinji vacho havana kukwanisa kuwana minda. Muri kutarisawo here dambudziko irori kuti muvape kana maplots zvavo?
Mawar veterans haisi chokwadi yekuti havana kuwana minda. Vakawana minda vakaitorerwa. Minda vakanga vave nayo, asi pautongi hwatakanga tinahwo mari mwezviro pashure apo, mawar veterans necorruption yanga ichiitwa mumahofisi emaland officers nemaDA nemagovernor nekuministry of lands chaiko, kwakune ukiribidi hwahuchimeka shuwa kuti macomrades ese abiswa muland. Handisi kuziva comrades izvozvi even ari papurazi risina withdrawal. Vese vakawithdrawiwa nemhaka yekuti chinangwa chakanga chavepo pakutonga kwakanga kuripo ndechekudisadvantaja macomrades, to disempower, so that kana vasina simba reupfumi vanoramba vari dependent pamunhu umwe chete anonzi Robert Mugabe. Saka izvozvo manje zvaisa macomrades pachinhano chekuti vasara vasina chavanacho.